Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina kukadzi 13, 2020. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika pasurose mukucherechedza zvine mutsindo zuva reWorld Radio Day.
Radio inopinda pese pese and masets radio mishina yacho kana ka radio kacho zvakachipa kuti vanhu vange vainazvo mazuva ano kune mafoni unongoteera radio yako pai pafoni pako saka radio yakakosha kuti inokumbidza kuti mashoko asvike zvino vanhu vachitaura vanhu vachinzwisisa zvebudiriro zvakasiyana siyana.
Nyanzvi munyaya dzekutepfenyurwa kwenhau dzinotaura pamusoro pezvipingamupinyi zviri kusanganwa nazvo munyika munyaya dzekutepfenyura. Vechidiki vezanu PF vanoti havanei nezviri kurongwa nevamwe vavo vakambomiswa basa mubato iri vaLouis Matutu navaGodfrey Tsenengamu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe nasi yacherechedza zuva reWorld Radio Day nyanzvi dzichiti kunyangwe radio iri nzira yakakoshesesa pakufambisa mashoko, hurumende haisi kuvandudza mabasa ekutepfenyura munyika. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Nyanzvi munyaya dzekutapwa kwenhau vaCharles Rukuni vanoti kunyange paine dzimwe mhando dzekufambisa nhau nemashoko dzakaita sematerevhizheni, redhiyo ndiyo iri kunyanya kushandiswa neveruzhinji.
Ini ndisamaonero angu redhiyo is there to stay, particularly tichitarisa kuti more than 2/3 yevanhu vomuZimbabwe vanogara kumaruwa. Saka internet haife yakarova radio. Hongu mumadhorobheni inga maradio ingakundwa nokuti kuona vanhu vano maTV, maDSTV vane maindaneti. But kana tichitaura sepopulation yeZimbabwe yese, radio handioni ichikundwa.
Imwe nyanzvi munyaya dzekutapwa kwenhau Dr. Wellington Kadzikwa vanobvumirana navarukuni vachiti radio yakakosha chose uye ndiyo inoshandiswa neveruzhinji pakuwana nhau.
Radio inopinda pese pese and masets radio mishina yacho kana ka radio kacho zvakachipa kuti vanhu vange vainazvo mazuva ano kune mafoni unongoteera radio yako pai pafoni pako saka radio yakakosha kuti inokumbidza kuti mashoko asvike zvino vanhu vachitaura vanhu vachinzwisisa zvebudiriro zvakasiyana siyana. Inopa mukana wakawanda kune munhu wese kuti anzwe nekuzwikwa.
Vagadzikwa vati zvinosuwisa kuti kunyange hurumende ichiziva kukosha kweradio, hapana zvizhinji zvairi kuita kuvandudza mabasa ekutepfenyura munyika pamwe nekuti matunhu ese munyika ave nenhepfenyuro. Nyanzvi munyaya dzekutepfenyura uye vakashanda kwenguva yakareba kuZimbabwe Broadcasting Corporation zvakare vari mukuru wenhepfenyuro yeVoice of the People vaJohn Masuku vaudza Studio 7 kuti kunyange hurumende ichiita sekuti inokoshesa mazuva akaita seWorld Radio Day, vanokatyamara kuti nyika haisati yave nenhepfenyuro dzakawanda zvikuru sei dzematunhu.
Kana vanhu vaine nhepfenyuro munharaunda yavo vanokwanisa kutaudzana nezvakanangana nenharaunda. Ngatimbopai muenzaniso wecyclone Idai yakaitika kuChimanimani. Kwakamhanyirwa ikoko, vatapi venhau vakaenda mashure mwemwedzi yakati kuti ngave miviri havana kuzogarako. Asi dai kwanga kune nhepfenyuro yeko nanhasi uno ungadai ichikurukura, ungadai ichibudisa mashoko akanangana nekuvakurudza nzvimbo yeChimanimani nekuitira kuti kusazova nedambudziko rakaitika apo pakauya mafashamu emvura.
Mutevedzeri wemutauri webato guru nopikisa munyika reMDC valokutamborinyo Nyoka vaudza Studio 7 kuti nepenyuro idzi dzinotaura nhau dzakafanana uye dzakarere rimwe. Vati chinodiwa inepenyuro dzinoburisa nhau nemashoko asina divi raakarerekera.
Saka nhasi tikangoti World ZANU-PF Radio Day kana muri muno muZimbabwe. Tiri kukundwa nenyika dzakafanana namaLaos nemaradio stations akawanda chaizvo. Asi isusu kwaane makore 40 years taita independence taita kuzvitonga kuzere. Tongori nenhepfenyuro dzinongotaura nyaya yeZANU-PF chete nenyaya dzavamunangagwa chete zuva nezuva.
Vatiwo nyaya yekusave nenhepfenyuro dzakasiyana ndiyo yapamukana kunhepfenyuro dzakaita seStudio 7 izo dzinotepfenyura dziri kunze kwenyika.
Chinofanira kuitika ndechekuti tofanira kuzwa kusununguka kuti tiri mukati menyika yeZimbabwe. Asi vana Studio 7 vanototepfenyura vari kuAmerica panzvimbo yekuti vatepfenyura vari muno muZimbabwe kupa mwana weZimbabwe mukana wekuteerera zvakasiyana-siyana. Zvototi nzwisa tsitsi kuti mwana weZimbabwe anotepfenyura ari kuAmerica asi achitaura nyaya dzemuno muZimbabwe.
Mukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr. Pesai Ruanya vati kushayikwa kwenhepfenyuro dzine muono wakasiyana ndiko kwaunza nhepfenyuro dzakaita seStudio 7 idzo vanoti dzabatsira Zimbabwe zvakanyanya. Vati zvinosuwisa kuti hurumende inoramba yakasunga masaisai nekuti inoona sekuti radio inoshandiswa zvematongerwo enyika.
Inyaya yekuti hatina development approach yekuti radio inokwanisa kushandiswa for development, economic development, social development yenyika. Tinongoiona sekuti radio inoshandiswa kuti tikurudzire zvematongerwo enyika. Saka ivo vane nyaya yekuti vanofanira kumonopolize radio nekuti vanhu vanoti pachirungu radio is the medium of the dumb. Unongoda nzeve dzako chete kana ichitaurwa nechinyanja, ichitaurwa neshona, ichitaurwa nendevele kungonzwa. Saka munhu wese neredhiyo anokwanisa kubungwa.
Vamasuku vati nhepfenyuro dzakaita seStudio 7 neVOP dzakakosha chose sezvo dzichisvika kunzvimbo dzisina masaisai enhepfenyuro dzemuno. Munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana vaudza Studio 7 kuti bazi ravo rinokoshesa nyaya dzekutepfenyura uye rinoda kuti munhu wese munyika akwanise kunzwa nhepfenyuro yaanoda. Vati pave nehwaro hwokuvandudza kutepfenyura uye munguva pfupi chaiyo Broadcasting Authority of Zimbabwe ichange yave kupa marezinisi kunhepfenyuro dzematunhu.
Vangomirira kuti vaise kubhodhi ravo reapprove. Bhodhi rikango approve call out yacho nemanhenga acho zvatopera. Muchatoti ungatarisa munyuzive muno, oh here vaudo license total license. Saka hapasisina dragi zvokunzi zviya zviyaka. Isusu vamwe tinoita zvatinoreva, tinoreva zvatinoita.
Asi makore makumana Zimbabwe yawana kuzvitonga. Munyika mune nhepfenyuro dzisingadarike 15 uye zhinji dzacho ndedzemakambani ehurumende yakaita seZimbabwe Broadcasting Corporation neZimpapers kana vanhu vari mubato riri kutonga reZANU-PF. Nyika dzakaita seZambia dzine nhepfenyuro dzinodarika 140 uye zhinji dzacho ndedzemumatunhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Tichiri panyaya yekucherechedzwa kwezuva reWorld Radio Day munyika, vanhu nhasi vaungana paurongwa hwaitirwa muguta reGweru uko Nyanzvi munyaya dzekutepfenyura dzaratidza kusafara nekunonoka kwehurumende kuvhura mukana wenhepfenyuro dzemanharaunda kana kuti community radio stations. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Zuva iri racherechedzwa zvine mutsindo muguta reGweru uko kwaungana masangano anechekuita nekutepfenyurwa kwemashoko, vamiririri vehurumende, vatepfenyuri venhau pamwe nevanhuwo zvavo. Mutungamiri weZimbabwe Association of Community Radios, ZACRAS, amai Vivian Marara Zhangazha vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo hurumende ine matanho airi kutora pakupa marezinesi enhepfenyuro dzematunhu, havazi kufara nemitemo inobata vanofanirwa kutungamira nhepfenyuro dzakadai pamwe nemari inodiwa kuti nhepfenyuro idzi dzipiwe marezinesi aya.
Tikatarisa mari dziri kudiwa kuti vanhu vakwanise kuapplya kuti vaone nhepfenyuro yemunharaunda imari dzakati kurei. Pari zvino vari kuti vanoda 8500 Zimbabwean dollars, inokwana kuva iyo 500 US dollars kana takutaura mari dzekune dzimwe nyika. Kana munhu azopiwa resinesi anozotarisirwa zvekare kuti gore negore ange achibhadhara mari inokwana kusvika 17,000 Zimbabwean dollars, inokwana kuva 1,000 US dollars kana takutaura mari dzekune dzimwe nyika. Saka tikatarisa kuti nhepfenyuro dzemunharaunda kuti dzishande dzinopiwa mari kunyanya nevanhu vemunharaunda imomo. Uye zvekare tikatarisa kuti isusu senyika zviri kuitika kuikonomi kwedu uye kuti vanhu vari kutotambudzika munharaunda kuti vaone mari dzekuti vararame.
Mumashoko aro ekucherechedza zuva iri, Sangano reMedia Institute of Southern Africa, MISA, raratidzawo kusafara nekudhonza makumbo kuri kuita hurumende panyaya yekuvhura masaisai kuitira kuti nhepfenyuro dzakazvimirira dzikwanise kuwana marezinesi yekutepfenyura dzakasununguka. Asi munyori mubazi rezvekufambiswa kwemashoko, Vanik Mangwana, varamba kuti hurumende iri kudhonza tsoka pakupa mukana kune vamwe vanoda kuita zvekutepfenyura, vakati bazi ravo ramushishi kugadzirisa mitemo ine chekuita nekutepfenyura kuitira kuti iwirirane nebumbiro remitemo yenyika. Vamangwana vapokanawo nemaonero ekuti mari dzinodiwa pamarezinesi dzakawandisa.
Mafees haana kumbosiyana nemafees anga aripo. Only that anga aripo anga ari mune imwe currency. I am mune imwe currency. Uye ndakaona yaigunun'una vanhu vakawanda. Yanga iri 306,000 yekumatv. Yekumatv handiti. Yanga iripo before taitai. Yanga iri 19,000 US. Chiita isvo muzvachomona. Kuti yaitova pe yanga yakawandisa. Dani ripo yeshina yeshi. Saka tukuti hapana chatakanomboita. Zvatakangoita ndezvongoti takapindura mari yeshi tukushandisa. Tobva tangoisa interbank yanga iripo pamusoro we tikati aiwa katishandisa ina iyoyo. Hatina kuwedzera, hatina kututsira, hatina kudii. Saka aiwa hatsimari dzakawandisa.
Gurukota rezvekufambiswa kwemashoko, amai Monica Mutsvangwa, avo vange vari munyarikani pachiitiko ichi, vati hurumende inoziva kukosha kwakaita nhepfenyuro pakubatsira kuunza budiriro pamwe nekubatana munyika. Vatiwo bazi ravo riri kukoshesa kuveko kwedzimwe nhepfenyuro kunyanya dzekumatunhu.
Let's not forget our ubuntu, unhu hwedu zvakakosha. Let not diversity mean the erosion of that which defines us as a people.
Mumwe mudzidzisi paMidland State University, vaPeter Mugari, vatsinhirawo kukosha kwakaita dzinhepfenyuro, vachiti zvinotepfenyurwa zvinokwanisa kusvika kune vanhu vakawanda kupfuura dzimwe nzira dzose dzenhau. VaMugari vati vanotambira nemufaro mashoko aamai Mutsvangwa ekuti bazi ravo richapa marezinesi enhepfenyuro kuzvikoro zvinodzidzisa zvidzidzo zvepamusoro, vachiti izvi zvinobatsira zvikuru kuti vadzidzi vave neruzivo rwakakwana munyaya dzekutepfenyura. Zuva reWorld Radio Day rinocherechedzwa pasi rose musi wa13 kukadzi gore rega rega pasi pesangano reUnited Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO. Dingindira regore rino rinoti Radio Diversity and Development. Ndakamirira Studio 7 Mugweru, ndini Taurai Shava.
Boka revechidiki rezano PF rinoti harinei neurongwa hwevaimbo vatungamiri veboka iri vaGodfrey Tsenengamu navaLouis Matutu rwekurwisana neuori. VaMatutu navaTsenengamu vakamiswa basa nekomiti yepamusoro yebato ravo zvichitevera kudoma kwavakaita vana muzvinabhizimusi vatatu vavari kupomera mhosva yekuita zveuori. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vashitaura nevatori venhau pamuzinda webato ravo nhasi vakafanobata chigaro chemutevedzeri wemunyori muzanu PF Youth League Vatendai Chirau. Vati kunyange bato ravo risiri kufara neuori huri kuitwa nevamwe vanhu munyika, havasi kuzotsigira urongwa hwavatsenengamu navaMatutu avo vari kuronga gungano revechidiki kubva kumapata akasiyana-siyana rakatarisirwa kuzeya nyaya dzeuori hunonzi huri munyika pamwe neremangwana revechidiki muZimbabwe. VaChirau vati kunyange hazvo vachitevera gwara rakatarwa nemutungamiriri wenyika Emerson Mnangagwa rekurwisa uori munyika, ivo sevechidiki veZanu PF havasi kuzoenda kugungano ravatsenengamu iri iro riri kutungamirwa neboka ravari kudaidza kuti Zimbabwe First Agenda, vachiti vatsenengamu navaMatutu havasi kutevedzera gwara remusangano wavo.
Isusu seZanu PF Youth League tine zvatinoteera, tine onga watinoteera, tine direction yatinoteerera. Isusu hatipo pachinhu chavari kugadzira, isu isitogadzira zvedu seZanu PF. Tikunyanya kusimbirana panyaya yekuti vana vechidiki vaona zvekuita, vana vechidiki vaona minda, vana vechidiki vaonawo zvekuti vaona maskills ekuti vaite.
Zvichakadai, mutauri weboka revezvidiki muMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa, vaStephen Chuma, vaudza Studio 7 kuti havana negungano ravatsenenga muiri, vachiti havana kumira pachokwadi panyaya yekurwisa uhori munyika.
Zvigoni kuti nyuchi dzibatane nenhunzi kugadzira uchi. Mashoko avatsenenga mu avari kudana vachikokera vechidiki kuti huyai tirwise uhori. Isu tinoona ridambe nekuti vatsenenga mwari kutaridza pachena kuti zvari kutaura ndezvemugodzi matsuru.
Chiziviso chegungano reZimbabwe First Agenda ichi chinoti vatungamiri vemapoka evechidiki mumapato akasiyana siyana vakatarisirwa kutora mashoko pachiitiko ichi, icho chakatarisirwa kuitirwa paRobert Mugabe Square iyo inozivikanwa nevamwe ichinzi Freedom Square. Vatsenengamu vaudza Studio 7 kuti vachaenderera mberi neurongwa hwavo zvisinei nekuti ZANU PF neMDC vauya here kana kuti kwete, vachiti vamwe vari munezvematoko ngerwenyika ndo vari kutadzisa kuti uori upere munyika sezvo vachiti vari kupindira munyaya dzekurwisana neuori. Munyoro anoona nezvekuburitswa kwemashoko muzanu PF Youth League muzvare yeukai Simba neGavi vati komiti yepamusoro yeboka ravo nhasi yabvumirana kuti vechidiki vapinde munyaya dzekucherwa kwezvicherwa pamwe nekurima, uye vati sebato vabuda nechisungo chekuti vachatanga kutsvaga rutsigiro pamwe nekuti vanhu vanyorese kuvhota musarudzo dzemuna 2023.
Uye kare taura nyaya kuti kuri kuitwa census, kuri kuitwa voter mobilization nemabato ehurumende akanangana neizvozvo. Saka takurukura isu kuti zvakakosha kuti vechidiki vave tichakurudzira kuti vaende kunoregister kunovhota.
Vatiwo sevechidiki vachawanikwa mumisangano ichange ichiitwa kune dzimwe nyika senzira yekubatsira vamunangagwa pachirongwa chavo chekuti Zimbabwe idyidzane nedzimwe nyika. Vamunangagwa nevamwe vavo vari muzanu PF vakatemerwa zvirango nenyika dzekumavirira zvichitevera kusafambiswa zvakanaka kwesarudzo munyika pamwe ne kuchikorwa kwekodzero dzevanhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vari kuratidzira Malawi vafora zvakare vachienda kumahofisi yekomisheni inoona nezvesarudzo munyika iyi, vachida kuti makomishina ose asiye basa nekukundikana kwavo kuita basa nemazvo musarudzo dzachivabvo 2019. Vaimbovemeya veNew York vaMike Bloomberg vari kusimuka mukurwira kuti ndiani achamirira bato reDemocratic Party. Izvi zvaita kuti mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vebato reRepublican Party vawane mukana wekutanga kuvatakata pamwe nekuvashoropodza. Komisheni inoona nezveutano muChina yakazivisa svondo rapera kuti zvizvarwa zveChina zvinosvika chidimbu chemiriyoni zvakatombogumana nevanhu vakaongororwa kuti vane coronavirus iyo yakatanga muguta repakati penyika iyi reWuhan. Mashoko akataurwa nevakafanobata chigaro chemutauriri webato reZANU PF vaPatrick Chinamasa ekuti kufumura mazita evemabhizimusi vemunyika vakabudirira vanenge vachinzi vari kuita zveuori kunokanganisa kukura kwehupfumi hwenyika akonzera mutauro munyika, vamwe vachiti anoita sekuti bato reZANU PF riri kuchengetedza vari kuita zveuori. Asi vamwewo ndivo vanoti Mashoko avachina masa ariko kurudzira vanenge vaine umbo wekuti paitwa uori vamhangare kumapurisa kuZimbabwe Anti-Corruption Commission kana kuNational Prosecution Authority kwete kumhanyira kuita misangano nevatori venhau pasina umbowo. Vachina masa vakaudza bepa nhau reHerald kuti kufumura mazita evanenge vachipomerwa kuita zveuori kunoita kuti vemabhizimusi vanenge vafumurwa vatize munyika vachienda muupoteri izvo zvisingazobatsire kukura kweupfumi hwenyika. Vakatiwo upfumi hwenyika hunofanirwa kukudzwa nevemabhizimusi vemunyika uye kuvafumura kunogona kuita kuti vekunze vatya kuzosima mari dzavo munyika. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata munyoro anoona nezvesarudzo muMDC vaJacob Mafume pamwe nenhengo yeCentral Committee yeZANU PF vaJoseph Chuma. Tatanga nekubvunza vaMafume kuti vanoti kudii nemashoko akataurwa navachina masa.
Zvokwadi vachina masa kuda kukwegura kana kuti naivo vakubhadharwa nevanhu vanoba, nekuti zvokwadi haungati vanhu vari kuripota vombavha ndovavoti kwainyararai nokuti mbavha dzinozotiza. Mbavha kangadziripotwe dzitize kana kuti dzibahwe dzisati dzatizwa. Ndouka mutemo wenyika, ivo pavakatanga kupinda muhurumende vaiti vane listi yenaming and shaming. Vakati ivo vanhu vazhinji taita amnesty yekuti dzosai zvinhu, mukasadzosa mari dzamakaba tichataura mazita. Zvose izvozvo zvakafira mudumbu, hapana kana zita rakazotaurwa. Iko zvino vana vechidiki vaakutaura kuti kuri kubiwa, ivo voti kwainyararai. Makambozivawo kupi izvozvo?
Vachuma, munoti nenyaya iri mudariro iyi?
Mukoma wangu vaMafume ndodaira kuti igweta vakatatodzidzira basa rake zvakanaka ende anoziva kuti zvinhu zvobatwa sei, zvinofamba sei. Vachina mata pavataura nyaya yekuti hatine munhu anongohoromoka achitaura mazita evanhu, angachazvo kuti isusu tinoziva izvinhu vaMafume vanoziva kuti kana iwewo une chinhu chaunacho maingirana nenyaya dzekoraiidzi, kune nzvimbo dzokuenda kuti unyatsozvitaura zvakanaka zvichibatwa zvichigadziswa, munhu echibahwa achisungwa kana nemhosva mumadare uko echibvapiwa sentensi yake zvakanaka. Saka zvakataurwa navachinamasi ndechekuti kana une munhu waunoziva kuti ari kuita chinhu chisiri right, chienda kakuzaki, chienda kakumapurisa, chienda kakunational prosecuting authority, neumbo wacho. Ndozvandachitaura nestatement yavachinamasa dzedza.
vaMafume, munoti?
Zvokwadi handisati ndambohwa mashoko asina kana maturo ari kutaurwa nemurume uyu ari kuti ndozvari zvichitaurwa navachina masa. Kuba kana tikabirwa senyika, kutambura kuri kuita kunyika hamusi kukuona here? Shara iri munyika hamusi kuiona? Kushayiwa raramo kuno munyika hamusi kumuona? Tofira musaga sehupfu, tofira mumwena sembeva. Isusu tiri kuti vanhu vari kuba ngavataurwe pajekerere. Iwewe kana usingadi unotaura kuti handisi kuba, iko zvino Sakunda iri kuramba kuinda kupalamendi kwayakadamwa nevanhu veMDC kuti iuye kuzotaura nyaya yekuba. Iko zvino ivheni wadyajena weZANU PF ari kudaidza vamusara kuti vauye kuzoexplaina kuti 27 million yavakapuwa vachinzi vachatenga chikafu chenyika ino iri kupi, vari kuramba kuuya. Kwamuri kuti tinoripota, iko zvino Attorney General chaiye mukuru mukuru wokusunga vanhu, iye anofanirwa kunge iriri zimbwa rinobata vane corruption, rakataura kuti aiwa tiri kutadza kubata corruption nekuti kumapurisa kune vari korapti, kumakosi kune vari korapti, kumaloya kune vari korapti, kumapepa kune vari korapti, kuzanu kune vari korapti, kune huori kwese uko.
vaChuma, muri kutaura nyaya yekuti vanhu vanofanira kuenda kunopira kunana Zaki nekumapurisa. Vana vakanga vataura kuti baba ninge ati zvakati, hazvisi basa rababa here rekuti muchienda imi kumberi kana kumapurisa kana kuzaki kwacho?
Kana tine uombo hwacho, vaMafume is a lawyer, he knows that kana kusina evidence you cannot prosecute. Chero uchida usingadi, even uchizeva for sure kuti munhu uyu akaurayiwa kana kuti akaba uyu, but kana usina umbo hwacho tete, munhu uyu anobuda scot free, koita kunge takuita catch and release. But yet is because tinomhanyira kuenda uko tisina evidence yacho, saka tovabata sei? Then apa takutanga kushungurudzana manje, and ndozvandataura kuti kune hatred ka kungovengana chete kungoona munhu uyo kuti abudirira sei. Isusu vanhu vatema tine sindrome iyoyo, akabudirira zvikwambo ichi akazwana sei izvozvi,
tiri anona tiri majerasi natural so tiri let's avoid such things because munhu kana ane mari yake education yake mumukamudaro anogumisira abuda outside the country like what Stephen Mashua did. Stephen Mashua ate gara munhu arugara kuna America South Africa because he was hounded out by some jealous people vanga vachingabvumirwa kuti munhu mutema anobva muno muZimbabwe anogona kuita kambani inogona kukura kunge Econet Limited kaandirika saka ndozva ngachitaura paseminari tisaite target ichaza zvishoma zvati ume munhu kana ane mari yake anorunyara ruhave zvepolitics hade zvaita zvebusiness yake anogumisa kuti ndekandipota haku ndinoita business right now Stephen Mashua is investing in other countries that money that he could have invested mono.
Vanga vari nhengo yeCentral Committee yeZANU-PF vaJoseph Chuma vachitaura vari parunare muBulawayo neStudio 7. Manzwawo zvakare kubva kumunyoranwana nezvesarudzo muMDC vaJacob Mafume vari parunare muHarare neStudio 7. Munhau dzemitambo. Murairidzi mutsva wechikwata chemaWarriors Zidravo Lugorusik ave muZimbabwe kuti atange basa rake remakore maviri. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Murairidzi uyu aratidzwa kuvateveri vemutambo wenhabvu nhasi masikati mushure mekusvika muZimbabwe nezuro kuzotanga basa iro akapiwa masvondo maviri apfuura. Lugorusik achange ari pabasa iri kwemakore maviri ayo achange achiongororwa pese panotamba chikwata chake kuona kuti anokodzera here kuti arambe achirairidza maHoria. Asi Lugorusik haana kuvimbisa huchi nemukaka achiti iye veruzhinji vasamuone semutumwa waMwari asi kuti achaita basa rake nepese paanogona. Ini handisi mutumwa waMwari auya kuzoshandura nhabvu yemuZimbabwe nekuita mashiripiti asi tese tikabatana zvinhu zvinofamba. Murairidzi uyu anoti chikwata chake hachisi kuzoonekwa nekutaura kwepamuromo chete asi nematambiro acho munhandare. Mutungamiri weZifa vaFelton Kamambo vanoti Lugorusik anofanira kudarika zvakaitwa nevamwe varairidzi avo vakaendesa maWarriors kumafinari eNations Cup. Vakamambo vanoti kunyange hazvo achibva kunze kwenyika Lugorusik akabvuma kutambiriswa mari yemuZimbabwe kunyange hazvo vasina kutaura kuti ari kuwana mari.
Tomutambirisa nemari inobvumirwa nemutemo wemuZimbabwe but mafigures acho is private between him and Zif atikwanisa kuyadzifa odzai.
Munyori wezvemutambo wenhabvu Leopold Munende anoti kunyange hazvo nhoroondo yaLugorusik isina kusimba akakwanisa kuendesa maWarriors kwaAFCON veruzhinji vangafare.
Chitarisiro chedu ndechekuti akakwanisa kuunganidza maplayers edu vana Kama vese vana Musona vana Kadeo nana Kamba vati vakusimukira tokwanisawo kuti at least tikamukwanisa kuti takwanisa kuenda kuAFCON regular tichiramba tichingoenda torwisawo kuenda kuWorld Cup tingafara.
Kunze kweSudan Lugorusik akarairidza chikwata cheGo Mahia neAFC Leopards kuKenya, Simba FC Tanzania, Asante Kotoko neAshanti Goldfields kuGhana. Asi ruzivo rwake muZimbabwe ruri kutanga kuongororwa mwedzi unouya apo maWarriors ari kusangana neAlgeria mumitambo miviri yakateverana musi wa23 na30 kurume. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheWomen's Round Table na 8 PM tiri kutarisa zuva reWorld Radio Day pamwe nemabasa ari kuitwa nevanhukadzi munyaya dzekutepfenyurwa kwenhau nemashoko. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau dzanhasi. Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika pasi rose mukucherechedza zvine mutsindo zuva reWorld Radio Day. Nyanzvi munyaya dzekutefenyurwa kwenhau dzinotaura pamusoro pezvipingaidzo zviri kusanganwa nazvo munyika munyaya dzekutefenyura. Vechidiki veZANU PF vanoti havanei nezviri kurongwa nevamwe vavo vakambomiswa basa mubato iri vaLouis Matutu navaGodfrey Tsenengamo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyamina Praxidus Jeremiah.